Manera kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nanasi uri musi wemuvhuro mbudzi 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes, which must not be prepossessed by any acts calculated to undermine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public.
Mutungamiri wenyika vamugabe vokonzeresa mutauro nekurambira pachigaro.
VeZANU-PF vanenge vachitotaura nemapato anopikisa seMDC yavatangirai nevamwe kuti vagone kusvika pa2/3 total membership.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo vadhewa mavhinga vanoti zvinotinetsei uye zvinotorawo nguva kuda kubvisa vamugabe pachigaro pachishandiswa dare reparamende. Vakarwa hondo yerusununguko voronga kumwe kuratidzira kuti vamugabe vasiye basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakakatyamadza vanhu vakawanda munyika nepasi rose apo vakaramba kuzivisa kuti vave kusiya chigaro sezvange zvakatarisirwa neveruzhinji. Pari zvino vamugabe vachiri vakachengetedzwa nemauto kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale muHarare. Vamugabe vakaramba havo nyaya yekuti mauto ainge atora masimba nechisimba, kunyange hazvo vakatenda kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvakanganiswa.
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes, which must not be prepossessed by any acts calculated to undermine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public.
Kunyange hazvo Central Committee yeZANU-PF yainge yazivisa nezuro wakare kuti vamugabe vainge vanzi vasiye basa, chigaro chavo chobva chatorwa nemumwe aiva mutedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa, ivo vakabva vazivisa vanhu kuti ndivo vanenge vachitungamira musangano weZANU-PF Congress uchaitwa mwedzi unouya.
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes, which must not be prepossessed by any acts calculated to undermine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public.
Mashoko avamugaba aya akauyawo kunyange hazvo vanoona nezvemitemo vaPatrick Chinamasa vainge vazivisa masikati kuti vainge vabviswa pachigaro chichitorwa navamunangagwa. Vamunangagwa ndivo vakanzi neCentral Committee yebato iri vafanotungamira bato kusvika paitwa Congress yegore rinouya.
That comrade R.G. Mugabe, he and is hereby recalled from the position of president and first secretary of ZANU-PF.
Mashoko avamugabe aya haana kushamisa vamwe sezvo muzukuru wavo vari gurukota rezvevashandi uye avo vari muupoteri pari zvino vaPatrick Zhuwao vakadzingwawo mubato vakange vaudza Studio 7 kuti vamugabe havasi kuzosiya basa.
ndo kwanza kuti muzive ndechekutaiwa vari muhutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo sava mugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivo izvi kure kuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gushungo, gushungo haisi type yokumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe type dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navamugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu is swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika. Kana zvireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata, ndinoona vachidaro. Ndomazivo randinoita mudharabhopu. Asi kumhanya naye zviri nhingirikiti zvisina kiyi.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kubvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira. Izvi ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga. Ngaamirika paari ipapo kuvhera. Aripo pamberi pazvo.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa?
Vamunangagwa tangogara tichingozivawo kuti vane ushamwari hwakakomba naguvheya. Tagara tichingotiwo pakadaro tumwe takagara tichitaura kuti ushamwari hwakadai haufaniri kunge huchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera purezidendi nemuteedzerani wapurezidendi. Zvataitaura zviye kuti vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachinamasa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti mai Mugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko?
It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
Muzukuru wavamugabe vari gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muupoteri pari zvino vaPatrick Shuwao vanga vachitaura vari parunhare kunzvimbo yavati havadi kuti izikanwe. Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaShakespeare hamauswa vanotiwo havasi kushamiswa nezvaitwa navamugabe zvekuti havasi kuzosiya chigaro.
Ini ndinotarisa ndichiti vamugabe zvavataura zvinhu zvanga zvichitarisirwa kuti zvinogona kuitika kubva kwavari, nekuti vamugabe munhu waanozivikanwa zvakanyanya nekuoma musoro kata sa kazhinji maitiro avo. Haasi agara ari munhu wekuti haatarisirwi kuita zvinhu zvamunofunga kuti vazhinji vanofunga kuti munhu anogona kunge akubva pachigaro. Ivo vamugabe vanenge vachiita zvakasiyana nezvinenge zvichitarisirwa nevanhu veruzhinji. Chimwe iwo chiri kuitika ndechekuti vamugabe vane muzukuru wavo ari kunze kwenyika uyo navamboko Patrick Shuwao haana kusungwa, uyezve koita muzembi wekudivi reG40 akabuda zvakare, koita vamwe vaifungidzirwa kuti mudzimai wavo anenge asipo akabudawo zvekare. Saka vanhu ivavo vanogona kunge vaine mukana wekutaura navamugabe. Kana vari kutaura navamugabe ndo vanenge vachivaudza kuti vamugabe musarizaini. Saka tinoona kuti vamugabe pavari kuita havasi kuzviitira voga, vane vanhu vavari kumiririra. Uyezve munhu ari kunzi ane maloyawo ake panharurona dzavari kuita izvi. Saka vanhu ivavo vari kupawo vamugabe kuti mimamugabe mukaramba zvinhu zvinenge zvakamira zvakanaka, nekuti tinoona kuti vanhu vari kutaura kuti pabumbiro remutemo vanhu vezanu vari panguva yakaoma kuti vakwanise kunyatsobvisa vamugabe. Zvino zvinhu zvinonetsa nekuti vatarisa kuti vamunangagwa vari kunzi nepati yavo ndo vaakutungamirira vanga vakasuspendwa. Vasuspendwa vanga vaifanira kunge vakazoapoendwa navamugabe ivavo, nekuti vamugabe ndo vanofanira kuisa kugadza munhu pachigaro kana vice president. Savamugabe vanga vasati vaita izvozvo. Uyezve munhu aifanira kunge achitora kana kuri kutonga nyika ndivamboko, nekuti ndo vanga vachiacta vamunangagwa vasipo ndiwo vice president angaripo saka zvinhu zvinoti netsei vamugaba vane vari kutsigiranawo nebumbiro remutemo vari kuti ivo bumbiro remutemo zvinhu zvavo zvinenge zvakanaka ende vari kuzivawo kuti masoja haakwanisi kuita zvichisimba havachakwanisa kana kuvauraya pari zvino nekuti pasi rese rakatarisira kuti zvii zviri kuitika
vachitaurawo vamugabe vakativo zvaitwa nemauto havangati kubvutirwa masimba kwavakaitwa ivo nemauto nechisimba kana kuti yatingati military coup yaya kunyange vabvumawo kuti pane zvimwe zvakakanganiswawo pano neapo asi vasimbisa kuti iyi haisi coup munoona sei mashoko akadai
tinoona sekuti vamugabe zvinogona kuita sekuti pane zvimwe zvinhu zvavanogona kunge vataura asi zvisingabve pakadzika pemwoyo wavo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vashakespeare hamauswa vanodzidzisa pamulungushi university kuzambia vari parunare kumulungushi kuzambia kwakare zvichakadaro bato rezanupf rinoti vamugabe vakasasiya chigaro kusvika nhasi masikati rinenge rave kuenda kunovabvisa kudare reparamende kana kuti impeachment munyori wezvemitemo mubato iri vapatrick chinamasa vanoti vane uwandu hunokwanisa kubvisa vamugabe pachigaro asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari gweta vadhewa mavhinga vanoti hazvisi nyore kubvisa vamugabe pachigaro
zvinonetsa pakuti chekutanga kuti vamugabe vasiye basa mubumbiro remutemo vanogona kusiya vachida ivo vachinyora tsamba kutaura kuti handichadi kuva mutungamiri wenyika vanofanira kunyorera mutauri mukuru weparliament speaker of parliament kuti azotaurira nyika chepiri zvino kana vasingadi kudaro zvinoreva kuti mangange chepiri ndechekuti vanogona kubiswa kubva pakutonga nenzira yekuti parliamendi matare maviri eparliamendi anogara votaura kuti chekutanga pauwandu hwavo kana vachinge vasvika ivo 50% dzimba mbiri dzenational assembly nesenate vanotaura kuti pane dambudziko rekuti zvichida chekutanga mukuru wenyika pane zvaakanganisa kana kuti mukuru wenyika atadza kutevedzera bumbiro remutemo kana kuritsivirira kana kurisimudzira kana kuti ari vhiringidza kana kuti atyora mhiko dziri mubumbiro remutemo renyika kana kuti haachakwanisi kuita mabasa ake semutungamiri wenyika nekuda kweurwere panyama kana mupfungwa kukundikana kwepfungwa ndo zvinhu zvina zvinogona kuita kuti vabiswe pamasimba asi zvati zvaitwa panofanira kunge pagadzwa vanhu vanoongorora nyaya izvozvo dzaongororwa vanozodzoka votaura zvekwakare kuparlamendi kuti aiwa nyaya yataongorora iyi pane zvikwaniso yekuti vabiswe potizonzi ngapachendwa kuti vanhu vanovhota panodiwa 2/3 majority yevanhu vese vari muparlamendi kureva kuti vezanup f vanenge vachitodawo vemapato anopikisa semdc yavatsvangirai nevamwe kuti vagone kusvika pa 2/3 total membership yekuti vabise vamugabe pachigaro ndo zvinodiwa izvozvo asi dambudziko riripozvo nderekuti sezvo vamunangagwa vari kudiwa nemauto nevamwe kuti vapinde vanga vadzingwa basa kuhurumende zvinofanira kuti vatange vadzoserwa pabasa ravo muhurumende vamugabe vasati vadzingwa basa kuitira kuti vamunangagwa vagozogona kutora masimba emutungamiri wenyika kana kufanobata masimba iwayo nekuti iko zvino zvikaitika nhasi dei kuri kunzi vamugabe varega basa nhasi kana kuti vadzingwa zvaireva kuti mutevedzeri wavo aripo iko zvino pamutemo ndevamupoko vamupoko ndivo vaitora masimba kuenda mberi kusvika panoitwa sarudzo mugore rinouya panopera term of office yavamugabe saka ndo dambudziko ratiri kuona riripo iko zvino rekuti vanhu vanenge vachipishana kuti zvingafambiswa sei pamutemo kuti vamunangagwa vadzokere vapinde panyanga uyezve vamugabe vozosiya ndo dambudziko guru riripo
tichitarisa iyo nyaya iri kunzi nevezanu p f vanoda kuti vabviswe nedare reparamende kana kuti yavari kuti impeach hazvimanikidzewo here izvozvo kuti vamugabe vaonewo kuti vanenge vasasadiwe
uye kuti veSADC kana zvichinge zvaitwa vomira nyaya yekuda kupindira munyaya dzeZimbabwe dzika nekuti ndovanga vadaidzira kuti ngapatedzerwe bumbiro remutemo wenyika.
Ndizvozvo hazvo, asi ndinoti kuti haisi nyore. Nekuti iko zvino vamugabe vanogona kunge vatorerwa masimba kune zvematongerwo enyika nekupindira kwakaita mauto, asi pane zvemitemo vachiri nemukana wekuti vapfukunyuke vawane imwe nguva yekuti vambofema. Nekuti iko zvino vanogona kutaura zviri pachena kuti mitemo haina kutevedzerwa, nekuti vanhu vaungana nhasi vanhu vakaungana vachiti ndivo ZANU PF Central Committee, vamwe vacho vakanga vadzingwa, vamwe vacho vanga vasitori vamanhengo dzeCentral Committee, vaona vamutsvangwa vanga varimo nezvakadaro. Saka izvi zvinoratidza kuti vamugabe vanogona kuti aiwa boka iri ranga risina masimba iwayo, nekuti kune vamwe vanga vasipo. Munhu anogona kutaidza boka iri ndiyo mukuru weZANU PF vamugabe kana kuti mumwe wevatevedzeri wavo. Saka apa ivo vanga vaine mutevedzeri mumwe chete vamupoko vanga vasimo. Saka vanoti boka iri harina kumira zvakanaka. Munoona pavataura nhasi manheru vanga vachitaura kuti pane zvimwe zviri kunzi zvaitwa muzita remusangano, asi vataridza kuti vanogona kuda kuzviramba nekuti vari kutoti ivo vachange vachitungamira mwedzi unouya muna December pachaitwa kongresi yeZANU PF, kureva kuti vatoramba zvaitwa izvi kuti hazvisi pamutemo, hazvina kutevedzera bumbiro remusangano.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari Gweta vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 13860 kHz pa shortwave. Vakarwa hondo yerisununguko vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vadaidzira mumwe musangano wechimbi-chimbi nhasi kuti vazeye nezvekuramba kwakaita vamugabe kusiya chigaro nezuro. Vakarwa hondo yerisununguko ava vanotiwo vane urongwa hwekufora muHarare kusvika vamugabe vasiya basa. Tabata mutauriri webato revakarwa hondo yerusununguko iri vaDouglas Mahia tikavabvunzavo kuti hazvizonetse here kuti vaEmerson Mnangagwa vatore chigaro vachinge vachitsigirwa nemauto.
Kune vanongofungawo zvavanofunga but hatingararamiri zvinofunga munhu because uwandu hwatakaita munyika muno munhu nemwana zvaanofunga. Saka tikada kumira nezvavanofunga hapana chatinoburitsa nokuti ndo zvaanofunga uyu. Ngaatende kufunga zvaanofunga but hazvirevi kuti zvaanofunga ndozvichaitika.
Saka hamuzoone mauto achipindira zvakare mune ramangwana?
Ndiri kutaura mauto atiri kutaura aya haasi mauto nje, tiri kutaura vakanga vachitova vatungamiriri vehondo yechimurenga vanoziva gwara remusangano, vanoziva kwatakabva nekwatiri kuenda nematauriro nemaitiro. Hakuna tarisiro yakadaro nokuti vanhu vagara vakavimbika kusvika pavakasvika.
Nemugovera takaona muchikokera musangano kuZimbabwe Grounds uku, tikaonawo zvakare kuti vechidiki vakawanda ndo vanga vari pamusangano. Mungati here imi vakarwa hondo nevechidiki ava pane kunyatsonzwisisana kuti basa ramakabata rakakosha zvakadii uye kuti ivowo vangatarisire chii mune ramangwana?
Kutaura chokwadi, mhuri yeZimbabwe, vanhu vemuno muZimbabwe munomu vanhu vanonzwisisa, vanhu vane rudo pakati pavo, vanhu vanodzidzisika zvavasingazivi vachigamuchira nokuda kwekuenda kuchikoro kwavakaita vazhinji vacho, vanoziva zvavanoda. Mwana kana ukamubereka anenge asina chinhu mumusoro make, asi iwo ukamudzidzisa zvakanaka anongova munhu akanaka pakukura kwake. Vana vemuZimbabwe munomu vakakura zvakanaka, vakanga vachizvitaurirwa zvavanga vachitaurirwa. Vaitokanganisa zvinhu ndivo vamugabe vaakuenda ava, nokuti vakanga vachizoratidza pikicha yakashata pakati pevane zvavanoziva nezvavakanga vachiti vachitaura history kuti inge ichiswa kune vechidiki. Zvakaratidzwa nezuro ndezvekuti vanhu vanga vakuchinzwisisa kubva patakatanga kurwisana nezveG40 vakazvinzwa tichivataura kureva kuti vakatodzidza vakatogamuchira vakatoziva kuti ndivo vari dzive nyika. Asi pakati pevari kusiyirwa nyika nevari kuvasiyira nyika, hapana chikonzero chinofanira kuvapo kuti vange vachirwisana, nokuti havasi kurarama nguva imwe chete. Kunyange dai vakararama nguva imwe chete, nyika imwe neimwe inogona kuchengeta vanhu vavo, vanhu vayo neupfumi hwainenge inawo. Saka vechidiki vanokudza varwiri vorusununguko sekuona kwandakaita kuti vakatonzwisisa pataitaura. Pataitaura nemivazulu, pataitaura mumapepa, ndinoimba kuti vakanzwisisa kuti vakuru vavo vakavaitira zvakanaka kuvaunzira nyika ichazova yavo nevana vavo.
Mutauriri webato revakarwawo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kusangana mangwana kuAngola kuti rizeye nyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mekunge mauto atora masimba kubva kuna vaMugabe vachibva vavakomberedza vari kubva kwavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungeme.
Zviripo ndezvekuti patasvika pakaoma, zvekuti mukatarisa even pavakawerenga gwaro ravo manheru nezuro, maiona kuti papaine kusawirirana nemauto. Mauto anga akatotsamwa ende vaMugabe vanenge vakawerenga gwaro ravanga vasina kuwirirana nemauto. Saka ini ndinofunga kuti pakadai pekuti isusu semaZimbabwe tatadza kuwirirana, ndo pakanaka kuti dai SADC yapindira, kana yaita munhu anokwanisa kupindira pakati pemauto navaMugabe, munhu anenge achiremekedzwa nemadivi ese. Nekuti tikasadaro vaMugabe vanenge vari kuziva kuti pane pavakatsika. Saka zvikasagadziriswa izvozvo zvinogona kuti nyika yedu iende kumawere isi tangati totambura kudhara. Ndofunga patawa pamugabe wekuti vari kuda kunyura, vari kuona kuti vari kunyura, asi vada kunyura neZANU-PF. Asi havasida kunyura neZANU-PF chete, nenyika yese. Saka ndo zvatakambotaura zvazvekuti vaMugabe vakaoma musoro, ende vangozviratidza ipapo kuti vakaoma musoro, ende hapana zvavanokwanisa kuita. Ende mauto abva apererwa nokuti vanga vachiti haisi cool. Ende vaMugabe nyangwe yeZANU-PF yakati tavadzinga, ivo vakatoti handoda kunocheya Congress. Congress yavo arida kuita kuratidza kuti vachiripo vakati zvete sezvavaitaura. Saka tasvika pakaipa, rekuti dziri dzimwe nyika pakadai ndopaizobudiswa futi. Ndozvataida kusvika, saka ndozvatifana kuavoida izvozvo.
Asi ndiani muSADC anga ateererwe nevechiuto avo naivo vaMugabe vacho?
Ipapo panoti netsei. Pamwe dai taiti pamwe tikati president wekuNamibia ndiye angadai achiremekedzwa newese. Because zvinonetsera SADC yacho inonetsa, tinana Zambia vamwe vakatotora divi ravaMugabe, toziita vana Botswana tinotoziva kudhara kuti havadi vaMugabe, vana Zuma totoziva kuti vane divi. Pamwe tikatora Namibia ndo ingakwanisa kutibatsira.
Asi kuri kuti zvaramba zvichinetsa kudai, SADC munoiona ichitumira here mauto kuZimbabwe?
Hai, nhau yekutumira mauto inonetsa nokuti hapana chavanenge vachigadzirisa. Mauto anonetsa, achatumira wacho ndiani? Ndakanzwa kuti mukuru weZambia anga achitotumira mauto. Asi hazvishandi izvozvo zvokutumira mauto. Zimbabwe inosheya miganho nenyika tanhatu. Kutumira kwacho mauto kunonetsa, kunenge kwakutoti dzimwe nyika dzese dzatovhiringwa nehondo iyoyo, nenyaya yekuti takakomberedzwa nedzimwe nyika. Saka handifungi kuti zvinenge zvine musoro kuSADC itumire mauto. Dai vanhu vaita yatinoti dialogue, kutaurirana, dai vanhu varamba vachingotaurirana pachirungu, ndo zvatingaita. Nyangwe even tikashaya vakuru venyika vanokwanisa kutibatanidza, kana panogona kuita mubatanidzwawo vanhu vemasangano machechi, vakuru vemachechi vanobva kudzimwe nyika nevemuZimbabwe vanochitaura nemadivi mairi. Because hapana chatinobura tikarwa kana SADC kaunza mauto, hapana chatobura ipapo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungeme vari parunare kuTanzania. Iko zvino tochimbonzwa kambo zvenyika kubva kuna Thomas Hurricane Hugo Mukanya Mapfumo.
Zvaita sei mai kukurudza.
Nako kambo zvenyika kubva kuna Thomas tafire nyika mukanya mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wokonzera mutauro wakanyanya munyika nekuramba kuti vazivise nyika kuti vanosiya chigaro rini sezvanga zvakatarisirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari gweta vaDewa Mavhinga vanoti zvinhu zvinonetsa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswe pachigaro pachishandiswa dare reparamende kana kuti inonzi impeachment, nekuti zvinhu zvinotora nguva yakareba. Bato reZANU-PF rinoti nhasi Richard vaMugabe vakasasiya chigaro nhasi richange richienda kudare reparamende richiedza kunoti rivabvise pachigaro. Vakarwa hondo yerusununguko voronga zvakare mumwe musangano uye kuratidzira kuti vaMugabe vasiye basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.